Gwarura tabudisa nhasi seAmnesty International riri kutarisa nyaya yekodzero pasi pese. Asi takanangana neZimbabwe riri kutetenura kodzero dzimwe dzakavhiringidzwa nedzimwe dzakasimudzirwa mugore ra2022.
Zvamunganongedzerewo semuenzaniso zviri kubata Zimbabwe kunyanya ndezvipi kubva mugwaro iri?
Dzimwe dzenyaya dzatinosangana nazvo mukati megwaro iri dzakafanana nenyaya yePrivate Voluntary Organization Bill, iro rinova bill rakange richipinda mudare reparamende rakanangana nokuti masangano ese aya anganzi manon-governmental organization awanikwa achiita inonzi registration. Gwaro iroro ranga rine maprovisions mamwe aimbunyikidza anogona kumbunyikidza kodzero dzakafanana nefreedom of farm association. Panobuda futi nyaya yemhirizhonga tichitarisa kurohwa kwaiita avo vanosapota bato reTriple C pamarali. Imwe yenyaya irimo ndofunga yakabuda kunyange mumapepanhau inyaya yemurume anonzi Mboneni Ncube anosapota Triple C uyo akabayiwa nebanga ari parali nevakomana vanonzi Ndeveza muPF mu27 February.
Ko zvimwewo zvisiri zvematongerwo enyika zvirimowo mugwaro iri ndezvipi?
Tinosangana futi nenyaya inoindirana nenyaya yakanangana nekodzero yatingati isusu freedom of assembly and freedom to protest. Takatarisana nevana vevadzidzi vepauniversity of Zimbabwe vakasungwa mushure mekunge varatidzira vasingafari nenyaya yefizi yanga yakwidzwa.
Imiwo maonero amuri kuita zvingada kunzi zviitwe kuti zvinhu zvakadai zvipere munyika ndezvipi muchidimbo?
Zvatinokurudzira isu seAmnesty International, tiri kukurudzira hurumende kuti irespekte kodzero dzinowanikwa dziri muUniversal Declaration of Human Rights zvese nemubumbiro romutemo. Varespekte kodzero idzodzo dzakaita sedzana freedom of expression, freedom of assembly. Vanhu vanzi vakasununguka kuti kana vachida kutoropodza kana kuti vachida kutaridzira vanokwanisa kuita izvozvo vasingatyi kuti vanogona kunosungwa kana kuti kunorova.
Ndopedzisira ndichitsvaga kuti panewo here zvimwe zvamunganongedzerewo zvamungati aiwa izvi zvanga zviri mugwara rakanaka mugore ratiri kutaura nezveripoti?
Ehe, zvimwe zvatiri kusangana nazvo muripoti zvatiri kuti zvanga zvakanaka inyaya yemutemo uya wemichato, Marriage Amendment Act, yakapasiswa nedare inoita kuti kurohwa kwevana imhosva. Saka izvozvo tinoti zvinhu zvakanaka chose, idanho rakanaka rakatobva nehurumende rokuisa mutemo wakaita saiwoyo unozoita kuti uchengetedze vanasikana zvese navanakomana.